manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi nguva dziri 7 PM. Nhasi uri musi wesvondo chikunguru 8, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT uye vari vatamirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nhasi vashora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti vari kuita vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki vezano PF wanoona nezvekuchengetedzwa kwemusangano kana kuti security vanoungana muchinoi umo vasunga chisungo chekuti vachengetedze nzvimbo dzavanobva kuti dzisapindwe nevamwe mapato uye kuti vatine vano kuenda kunovhota. Tichakupaiwo chikamu chedu chechitendero apo tinoita hurukuro nevemakereke akasiyana siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT uye vari vachamirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nhasi vashora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti vari kuita vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vataura pamusangano wavaita nevatsigiri vavo muRudhaka Stadium B Arena mumarondera nhasi vachamisa vati vaMnangagwa vari kushungurudza vaMugabe.
The only difference we have is that we respect Mugabe nelegacy yake zvaakaita. Zvaakaita zviri positive, but zvaakakanganisa, we don't waste our time nazo. We are going to correct. That's why I'm going there, and it's not going to be on the pillars. Pokuti toda kuvengana naMugabe nokuti is history, is the past, is the founding president of the First Republic. I'm the president of the Second Republic. That is the difference. Ine muroti mudhara wamakafamba naye 56 years Mnangagwa uri personal assistant. Unomutanga kumutsvaira kumusora zvakadaro. Hongu mamubvisa nezvino takafara nokuti aida kuti aende. Ane mabanga aiva. Bati kana azorora chiregai kuramba muchimukanganisa. Why are you tormenting him? Musi yakadaro. Forward, toida forward nenyika. Ndobari tiye mugabe ndobari nochamisa ndirikuona kuti anondibatsira. Haizani ndambosangana naye. Bati ndakanzwa shoko rakatumwa rokuti chamisa unenge way forward ende takumuvhoterawo ndo wandinotenda.
Vachamisa vatiwo gore rino havasi kuzobirirwa sarudzo sezvakaitwa vaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai musarudzo dzemuna 2013 vachiti vari kuzviziva kuti kune vekuchina neRussia vari kushanda nekomishen inoona nezvesarudzo yeZEC kuda kubirira sarudzo dzegore rino.
Chamisa, chamisa ho, chamisa ho, chamisa ho, chamisa ho.
Vatiwo vachakunda musarudzo vachiti hapana sarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzichaitwa mushure mesarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Nyika iri kuchinja power. Power is changing hands on the 30th of July. Mazizwe tizangamajiza kukula ndosaka ndakati let us have a handover take over framework Wazinoziziya wapatuno pinda, wapatuno kupinda. One time. Tiri kutsaira kuma MP, tiri kutsaira bana president, tiri kutsaira kuma kanzele. Tiri kutsaira. Bana anoziziya ira. Wakanyo reza kufota ni mboko wana yaone maoko. Awa. Murugu waona na. Murugu waona mafota. Umwereka na kujichamiza. Umwereka na kujichamiza. Umwereka na kujichamiza. MTC Alliance, yereka na kutimwe. MTC Alliance, yereka na kutimwe. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Mazuona waka kutichataura nyaze saru. Now, nekupoka na kwa chaita. Chakanyoro la sadat. Nakamita na omu wakuru le sadat. Nakatara ni wakuru le AU. Nisi wawu zadamu zikuratinaro. We have decided timu ilimu hiche. Imu ilikuwe na ku AU. Walikuwe na kuno chara kutachata kuiranenya ya balot. Kumwe kweze kweta suro chataza kuiran. Bati tunaku chise mwemchemu watu kuenda ino ni strategic litigation. Yoku meka shua mtu wapudisa balot. Teipare edu watu no uiran. Voters roredu nepik.
Vashitaura upamusangano uyu, mutungamiri webato repi DP, iro rimbato nzgo MDC Alliance, vatenda IBT, vashora wa masoja nekushanisiko kwa vataka itu kwa kumbunyi kizavanu. Pamusangano wakaitua na vamunanga kwa kupindura nezuro.
Ukaona, wakulola vanu kutuwa rambe wali pamusangano wavo. Oshaksa masoja kuti apusure vanu sida kuti you are unpopular, you cannot win a free, fair, credible election. Aulume. Aulume.
Atina kwanisa kutaura na Sashi Garo Wezek, amai Priscilla Chigumba, pamwene mtauriri wezanu PF, Vasai Monikaya Moyo, kutinzwe pavamire nezvataurwa navachamisa navabiti izvi. Ndakamirira Studio 7 Marondera, ndini Thomas Chiripasi.
Vechidiki vezano PF wanoona nezvekuchengetedzwa kwemusangano kana kuti security vaungana nasi muchinoi vakasunga chisungo chekuti vachengetedze nzvimbo dzavanobva kuti dzisapindwe nevemamwe mapato uye kuti vatine vanhu kuenda kunovhota. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvekuchengetedzwa kwemusangano mubato rezano PF mudunhu reMashonaland West vatomumwanza vanoti vechidiki vanofanirwa kuona kuti vanhu vapinda munzvimbo dzavo ndevanani uye vari kuita nezvei pamwe nekuziva kuti vachagara kwemazuva mangani. Vamwanza vanoti vechidiki vanofanirwa kutaurira bato kuti zvinhu zvakamira sei munzvimbo dzavanobva munyaya dzekukunda kana kukundwa musarudzo.
Tisu tinofanira kutarisa kupinda kwemhandu kwatinogara. For example, tine basa rekutarisa kana kukauya munhu atisinganzwisise kana mwedzi, tozira kuti abva kupi, ari kuita nezvei, anodzokera rini. Ndo basa redu sesecurity kupati kuti musangano tigare tiri alert, tichiziva kuti chii chikuitika.
Vachitaura pamusangano uyu kuvanyori rezvekuchengetedzwa mubato kumatunhu madiki nemakuru vanga vachisvika mazana maviri, vamwanza vanoti vechidiki vanofanirwa kunotaurirwa zvinenge zvichiitika munharaunda nemapurisa.
Nokushandawo zvakanaka nemapurisa ari nharaunda yedu, tichinotsvakawo kwavari information inogona kubatsira musangano. Handiti hatifane kutuka mapurisa sesecurity, tofanira kuwana ukama wakanaka nemapurisa. Tichinovapo information yekuti inovabatsirawo, ivo vachikupaiwo information yekuti inobatsirawo pati yedu sezanupf. Handiti
vachitaura pamusangano mumwe chetewo mukuru wevechidiki mudunhu vavengai Musengi vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachaita musangano kwazvimba nechina. Nokudaro vechidiki vanofanirwa kusecha munhu wese uye kudzivisa vanhu vanoda kubva pamusangano mutungamiri wenyika vachiri kutaura.
Taizviziva kare kuti isusu kana mukuru achitaura tinenge takamira pakona pakona. Saka kana vachiuya kwazvimba tinotarisira kuti vese vesecurity vekwazvimba Dimono titambira tichuya uko kwa ndini zoka. Tinotona kuchaka kukuwana ya mjiti secha watu that dini sector for security wa district akati. Na kumbira mboku secha iwo kwa secha. Hakuna ni ngati zita shefu musu oyu. Kwa zizunu sinonyaki zatu mkuru wenya uwi ya rikuta ura. Vanu wakuto taka kudini. Kufamba kukuda. Tino zizatu wa mwane mwa uwi ya harimakusteni.
Imwe nengo yevechidiki valosha sarusikirwa vanoti vechidiki vane basa guru musi wesarudzo rekutina vanhu kuti vanovhota nekuti vhoti yemunhu wese yakakosha kubato rezanu PF
kureva zvekare kuti nemusi weelection misana sector for security isusu sezanu PF tinoona zvekare kuti munge muchinyatso kuronga vanhu vedu 100 meters away from the police station 300 meters, mune mchinyato kuwaronga wenu wezani pefu, tichi manya chito wachakura huko, tichi waronga wachipina nekiu ya huko, ndo basa renyu se center for security, kumeka shua kutinanga achiru, wara na kombes, zuwa ilu ya iti ndo kuchakura nepara.
Vechi diki wezani pefu wanuta, vasi kufara, nekushanda kurikuita mapurisa, kunyanya vekukaroi, nekuwarambiza, kupazu feko zebatorago, kuwanu wanogara mkamba ye mapurisa. Vechidiki wezanu PF ava, vachema vachiti mapepa ebato ravo ekutsvaka rutsigiro ari kubviswa kana kubvarurwa nenhengo dzemamwe mapato mapurisa pasina zvaari kuita. Vechidiki ava vataurira vakuru vavo kuti mushure mesarudzo idzo vanoti vamunangagwa vachakunda vanofanirwa kupinzwa mabasa sezviri kutaurwa kumisangano nemukuru wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamaswaiswai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamaswaiswai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura ekuThailand anoti vakomana vana kubva pavakomana gumi nevaviri pamwe chete nemurayiridzi wavo vanunurwa kubva mubako mavanga vavharirwa nemvura kwemazuva anodarika masvondo maviri. Mutungamiri weHaiti vaJovenel Moise vakanzura chisungwa chehurumende yavo chekukwidza mutengo wepeturu nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana munguva iyo kuratidzira kwakasiya vanhu vatatu vafa nemugovera. Iye zvino tochienda kuna Praxidis Jeremiah kuti tinzwe hurukuro yaakaita namufundisi Charles Nyamakope vekereke United Methodist Church vari kuNebraska muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Tokugamuchirai pachirongwa chedu cheStudio 7 apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu.
Hariku ugamishira ya mchirongwa andi Praxedes Jeremiah. Nasu unoyu mchirongwa chedu tina mfundisi Charles Nyamakopi. Toku ugamishira ipa chirongwa.
Tinotenda nekutikoka kuchirongwa ichi.
Mfundisi imi munoshumira muri kukereke ripi muno mu America uye makauya rini.
Ndakauya muno mu America mugore ra 2014 muna January ndichiuya kuchikoro ku Washington DC Wesley Theological Seminary na nasi ndichiri kuita zvidzidzo zvangu zve doctorate rechifundisi. Asi pari zvino ndiri kuita zvese ndiri musandiri kana kuti mufundisi pa Methodist churches mbiri dzinoti idzo Wallace Methodist Church, Maywood Methodist Church dziri ku Nebraska pakati nepakati peAmerica hapo. Ndo kwandiri kushumira ndiri hapo ndiri muno muAmerica.
Mava nemakore anosvika mana mava muno muAmerica asi hamuna kukanganwa kumusha.
Ichokwadi. Tine zvirongwa zviviri zvandiri kuendera mberi nekuita mukubatsirawo kwandakabvawo kumusha kuZimbabwe uko. Ende nzvimbo mbiri dzandinotidzo kumusha dzandine chekuita nenzvimbo idzodzo kuBulawayo kuKensington area pane chikoro chinonzi MCZ Secondary School. Ndakambosenza hapo ndiri mufundisi, ndiri chaplain pachikoro ichi. Tikabatsira kuti chivakwe ndiri mutungamiri pachikoro apa. Saka naizvozvo ndinoenderera mberi ndiri kuno kuAmerica ndinokokwa kune machurches nemamwe magungano evanhu ndichinotaurawo nezvechikoro ichi. Zvakazoita kuti neshamwari dzangu dzimwewo dziri muno muAmerica dzinoenda gore negore kuchikoro ichi zvichinobatsira. Zvaita kuti pava kwedzimba dzevarairidzi, pava kwemaclassrooms, pava kwemascience lab uye nemabhoho akadhirirwa emvura, zvikoro chakura zvikuru. Saka ndinongorambawo zvekare ndichibatsira pandinenge ndakwanisa kuburikidza nekutsvaga vanhu vangaisawo rubatsiro pachikoro ichi. Chechipiri, ininiwo pache zvangu mukutendawo Mwari nezvandakaitirwawo kuti ndiwane dzidzo nezvese kuburikidza nechurch, ndinotonderawo nherera. Saka naizvozvo tine inonzi izvo Winnet Nyamakope Memorial Scholarship Fund in memory of ya mai vangu, mukurangarira mai vangu akashaika kare chaizvo mugore 1982. Gore negore tinoendesa gore rinoi tikudzidzisa nherera dzinosvika 20 makumi maviri kuchikoro zvekare chinonzi Nyamakope Primary School kwaMutoko. Then kumacheke uko tauda kuenda kwaMutare kuminda murefuko. Tine kamunda kanguwo katakapuhwa nehurumende pakaitwa nyaya yekupiwa minda. Tinobhadharira zvekare nherera ikokoko. Pane makore matatu tichibhadharira vana gumi. Saka ndingati ndo zvatiri kuita kuti tirambe tichakabatana nevekumushawo nevanosvipikawo kuti Mwari atisimudze nekutikomborera tese.
Nguva dzacho ndodzadyana asi ndingokupai mukana wekuti mutipe vhesi. Motsinira vhesi iroro.
Vhesi guru rinotifambisa mubasa rese ndiroro rinobva kuna Matthew, Mateo chapter 28 verses 19 to 20. Inoti izvo, naizvozvo endai munogadzira wadzidzi, munowadzidzisa nekuwashumairira nekuwabhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya unoera. Saka patiri kuno apa tiri kutevedzera Great Commission iyi kana kuti kutumwa kukuru kwatakaitwa naMwari. Ndo kunotipa masimba ekuti tidzoke kwatakanga tiri kumusha, tidzoke kwatakabarirwa, kwatakaseenzera. Zvinobva mudingindira iri kana kuti timu iyi yekuti tendai munogadzira wadzidzi.
Motipendera nemunamato.
Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari munguva ino nekutipa uyu mukana. Tinokutendai nekuti Mwari makatisimudzawo mukatipa mukana wekuenda kuzvikoro nekuseenzawo kune dzimwe nyika sekuno kuAmerica. Asi Mwari tinokutendai nekuti izvo munoramba muchititondedza kuti tive kwatakabva topawo rubatsiro rwatinokwanisa kupa. Tinoramatira zvekare maelections ari muna July munomu kumusha kuZimbabwe. Tinonamatira runyararo muzita raJesu. Tinonamatira kunzwana. Tinonamatira kudanana kuti apo vanhu vari kukupidzana kubva mukukukidzana kwemakanselers, kwemaMP, kwemapresidential kukukidzana. Zvese izvi zviitwe murunyararo kuti nyika yedu ibudirire. Tinokutendai Mwari, tinokunamatai. NdiJesu Kristu ari muponesi wedu. Amen.
Amen. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ave kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah ndichiti ngatizosanganai mune zvimwe zvirongwa munguva inotevera.
Simba rangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah, tichitendawo zvakare mufundisi Nyamakope nekuwa nanguva yekutaura nesu. Kambo katinoridza pano pachirongwa Jesu isimba rangu kanobva kuchikwata Christ Like Choir.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki matinokurukura tichitarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ini ndine Ivanza Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura nemukomana wechidiki, mukoma Valentine Gondo, vari muno muAmerica muchirongwa cheYali. Tinzwe kuti zvakamira sei.
Okay. Maita basa. Valentine Gondo, mukomana ane makore 28. Ndinoshanda kusvika mwezve microfinance, banking, maprojects emapayment.
Ko iko zvino tiri kunzwa kuti muri muAmerica kuChicago uko. Chakunza iko America chii?
Yes, kuno kuAmerica takaunzwa neprogram yeMandela Washington Fellowship, inova the flagship program of the Young African Leaders Initiative, or YALI. And so the fellowship iyo inoita zvekuti munouya kuno modzidza zvinoitwa kuno makambani, ma institutions, ma university vanokudzidzisa mashandiro avanoita, and then you learn from that kuti how zvakasiyana sei nezvamunoita muri kumba, moonawo kuti zvamungadzidze ndezvipi, zvamungadzokere nazvo ndezvipi.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kana muchinge mazopedza munanga kupi nekeriya yenyu?
Pedzawo program yedu iyi, tarisiro yangu ndeyekuti ndodzokerawo kuZimbabwe. Nezvandadzidza izvi ndokwanisawo kuimprova mashandiro andani, nekuti kuno kutatira zvakawanda kuti maitiro atinoita ndepari patiri kugona, zvatofanira kuramba tichidzokorodza ndepari patiri kuita sei, patiri kutipesa nezvekuitwawo nevamwe, patofanira kugadzirisa. Dzimwe nguva futi neexposure takwanisa kuona zviri mberi zvatisati tasvika isu tiri kumba kuZimbabwe. So tarisiro ndeyekuti zvatadzidza izvozvo zvinowedzera basa ratiri kuita kuZimbabwe. Noti oti kuwedzera basa rangu inini semunhu auya kuno, but tetaizvowo yekuti izvo ndipane ndawana mukana kutaura nevamwe kuti ndakaone, so that tidzidze takawanda panze pekuti mumwe chete chete ndianenge achiziva knowledge iyoyo.
Saka chirongwa chamuri kuita ichi chichatora nguva yakareba zvakadii muri kuno kuAmerica?
Chirongwa chacho chinotora 6 weeks. Takasvika kuno musi wa20 tichabva kuUnited States tichizorera kunyika dzedu musi wa2.
Mumwewo wechidiki ari kunze uko anoshuvirawo kuti rimwe gore ndingadawo kuzofamba munzira dziri kufambwa namukoma Valentine idzi, mungamupawo mashoko ekuti kudii?
Mashoko angu ari very simple. Anotiwo kuti zvinhu zvizhinji muupenyu hazvionekwe nemaziso edu, asi tinofanira kuita vision, tinofanira kuita muono uri kumberi. Handaimbofungidzira kuti ndichange ndiri kuAmerica muna 2008, asi pane zvandakaita nevision yangu muupenyu hwangu yazoita kuti ndisvike pano. Saka chekutanga ndechekuti zvigadzirire iwe semunhu zvivake, dzidza, ita exposure pauri ipapo, torowo zvinzvimbo zveugaro zveleadership, not leadership yematongero enyika etc, but leadership in your community. Nyangwe riri business, nyangwe riri kubatsira vanhu macharity organization or just community initiative, participator, tora leadership. Iva nevision yezvauda kuachivha muupenyu hwako, isa simba mune zvauri kutarisira, nekuti zvese izvozvo zvinhu zvidikidiki pachimwe nechimwe chinhu chidikidiki sitereki, asi zvikabatanidzwa this is what you end up having muupenyu hwako, nekuti pane achakuona achakusimudzira. Chinhu chese chine vision, chinoitswa simba neeffort, chinokudirira.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Valentine nenguva yamatipa. Ticharamba tichikutsvagai muzvikamu zvinotevera tichinzwa kuti chirongwa chenyu chinenge chichifamba sei.
Maita basa chose.
Ndinotenda zvikuru Vatereri wedu, ninokutendai kunge manga mwinesu muchirongwa chedu chanhasi matanga tichikurukura na mukoma Valentine Gondo vari muchirongwa cheyali muno muAmerica kuChicago. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakupai zvechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Kuburitswa kwakaita zvikwata zvenhabvu zvepamusoro soro makwikwi emukombe wepasi rose eFIFA World Cup aya ari kuitirwa munyika yeRussia gore rino kwakashamadza vatsigiri venhabvu vakawanda muSouth Africa. Moblessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mushure mekunge zvikwata zvenyika dzinoti Brazil, Spain, Argentina, Uruguay nezvikwata zvemuAfrica zvinoti Senegal, Morocco, Nigeria, Egypt neTunisia zvatadza kuenderera mberi mumakwikwi aya. Vatsigiri vakawanda vanoti havasati vave neruzivo rwakakwana kuti inyika ipi ichatora mukombe. VaWalter Nyausopo avo vanobva kwaMurewa vanoti vaitsigira zvikwata zvenyika dzemuAfrica asi kunyange zvazvo zvikwata izvi zvisina kuita zvakanaka. Vanoimba kuti makore anotevera zvichaita zviri nani. Vanoti pari zvino vanotarisira kuti pakati peBelgium neCroatia ndipo pane nyika ingangotora mukombe wepasi rose.
Ndakafara too much kuti maAfrican teams akaenda zvavo, but ndandisina kufara zvakanyanya because ese akajiwa akadzoka. Next time tinotarisirawo kuti maAfrican teams awe anoperforma zviri better than maEuropean teams. Yes, takarwa zvedu, but next time we must pull up our socks to try kunge tichiqualify. However, zvakaitika zvakaitika, but teams asara iwaya inini ndaifarira zvangu kuti dai at least Croatia kana kuti Belgium zvisati dzambotorawo World Cup dzimbotorewo. Ndo dzandingangotosupporta iko zvinezvi pane dzimwe idzi, because dzimwe idzi dzakambotorawo tenge tichida kuti cup iyi imbotenderera tenderera. Ndo saka tichinyanyorwadziwa nokuti mateams ese emuAfrica akakonewa.
Mumwe mutsigiri wechikwata cheBrazil vatemba majazi vanoti kunyange zvazvo zvikwata zvaitarisirwa kuti zvingangokunda zvisina kubudirira, vane tarisiro yekuti nyika idzi dzichaita zvakanaka mumakwikwi achatevera achaitwa mukupera kwemakore mana.
MaAfrican teams are still very far. Senegal proved that it's quite strong. Nigeria, well, still the same thing. Asi makamana vari mu World Cup right now vese vangu vasinga expect vapindemo. Ana Italy vakaenda, Portugal vakaenda, Brazil yakaenda, Argentina and all. Asi chinonzanze kudai shows with World Cup can be inotorwa nomunhu wese wese kana vanhu vakasimba vari united. Russia pachayo chasvika kumomoscora semifinals. Asi changoragidzapo kuti vakasimba zvavo. Asi isisu as Africans tichiri kure, we've got a lot to learn.
VaGodfrey Njopera vanotiwo zvikwata zvemuAfrica zvakamboedza kuita zviri nani mumakwikwi aya, asi zvakaratidza kuti zvinofanira kushanda nesimba kuti zviende mberi mumakwikwi achaitirwa kuQatar muna 2022.
Nigeria neSenegal ndo teams dzaikwanisa kumirira Africa. Ezvino pamateams asara ndokutarisira kuti Belgium neEngland ndodzichaenda kufana.
Nyika dzasara dzakakwanisa kupinda mumasemifinals dzinoti England, Croatia, Belgium neFrance. France neBelgium dziri kukweshana nemusi wechipiri, kuchitiwo England neCroatia dzichasangana nemusi wechitatu. Zvikwata zviviri zvichabudirira pamitambo iyi ndizvo zvichasangana mufinari yemusi wesondo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDCT uye vari vachamirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti vari kuita vaimboya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki veZANU PF vanoona nezvekuchengetedzwa kwemusangano vanoungana muchinoyi umo vasunga chisungo chekuti vachengetedze nzvimbo dzavanobva kuti dzisapindwe nevemamwe mapato uye kuti vagotina vanhu kuenda kunovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina ntungamiri Nkomo.
kuzwa kuhisika.